manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 14/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Oto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchitirwa kuGoromonzi. Wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa.
Mangwana tine musangano mukuru chaizvo musangano wokupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuita musangano wayo mangwana kwaMutare. FC Platinum inotora mukombe we 2019 Castle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano wepagore webato reZANU-PF wanga uchitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa pamwe nekukurudzira kuvandudzwa kwehupfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vashitura mashoko ekubvara musangano uyu uyo wanga uchipindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu vaMunangagwa vati ndivo vari panyanga seZANU-PF saka nokudaro vekunze havafaniri kuve nechekuita nemapato anopikisa.
Vaenzi vanovuya muno vachiti hakune hurumende yeZANU-PF, hakuna angabva kuJapan kana kuAmerica kana kuRussia kana kuBrazil kana kuLesotho. Kodi muno munotongwa neZANU-PF ine kukuzanani? Ah, makazviona kuti you are the rulers of this country. You are the power of this country. You are the government. You are the government of this country. You are the torch of this country. You are the way of this country. You are the future of this country. Ndimi munovaka Jerusalem yakangawa yatugwa nevarungu hakuna umwe ndiwana Nehemia ndimagara muno.
Mashoko avaMunangagwa aya anoyo apo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti munyika munofanira kuitwa nhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzinenge dzichitungamirirwa nemuyananisi anove kana akambo vemutungamiriri wemwe nyika. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navaChamisa pamwe nemutauriri webato ravo vaDaniel Molokele, MDC yakaburitsa mashoko ekuti nhaurirano dziri kuitwa navaMunangagwa pamwe nevatungamiriri vemamwe mapato madiki akakwikwidza musarudzo dzegore rapera hadzina chadzi zvinobatsira nacho nyika sezvo bato iri richiti gakava riripo munyika riri kukonzerwa nekubirirwa kwarinoti kwakaitwa sarudzo dzegore rapera. Zvichakadai vaMunangagwa vadzokorora mashoko avo ane zuro ekuti havasi kufara nekuratidzira kwakaitwa munandira wegore rino uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara. vakuvara vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzione kuti kuratidzira kwakadai hakuzofi kwakaitwa zvakare vatiwo nhengo dzebato ravo pamwe nevashandi vese vehurumende vasiri kuita basa ravo zvakanaka vanofanira kubviswa pazvigaro vachiti izvo zviri kudzosera nyika kumashure vatiwo upfumi hwenyika huchasimudzirwa nenyaya dzekurima vachiti havachadi zvevarimi vanogara vasiri paminda panyaya yemamiriro akaita zvinhu mubato ravo vamunangagwa vati bato ravo rakabatana zvikuru vachiti havachadi kunzwa nhengo dzebato ravo dzinoita gumbo mubagumbo panze
The party is alive. ZANU-PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU-PF imhenyu. Two. ZANU-PF is united. Ungakanga ma. Imenyu yakabatana. Asi tanzi kana maenda kumusha mwana mudzavariko kuti Mwari akati tichadya zveziya production
Mashoko aya, anoyo abo pachinzi pane kusawirirana pakati pavo nemutevedzeri wavo, vaKonstantino Chiwenga, panyaya dzehukuru mubato. VaChiwenga, vati musangano uyu wafamba zvakanaka, uye vati chasara kwave kuzadzisa zvabvumiranwa pamusangano wepagore uyu. Zvabvumiranwawo zvakare kuti zvisungo zvabuda pamusangano uyu zvizadzikiswe, zvikuru sei kumaruwa, uko bato reZANU-PF richiti ndiko kwarine rutsigiro rwakanyanya, kuitira kuti rigokunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iri kuita musangano wayo wekupedzisira gore rino, mangwana kwaMutare. Tabata murongi wemisangano mubato iri, vaAmos Chibaya, kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Mangwana tine musangano mukuru chaizvo musangano wokupera kwegore mudunhu rekwaMutare kuChisamba Stadium.
Chinangwa chemusangano uyu ndechei nhai vachibaya?
President vevanhu vanenge vachisangana nyika yeZimbabwe kwaMutare kuChisamba Stadium vachipa vanhu gwara rekuti takananga kupi, tiri papi, takananga kupi sezvamunongoziva kuti munyika muno matiri zvakata manyamamire nerongo chihurumende chiripo chakazvigadza ichi tatadza kutungamira nyika vanhu vari kunonge svono muromo vanhu vari kutambudzika muzvitoro hamupindiki muzvipatara hamina mishonga mafuta edzimotikari haawanikwi akawanikwa ari kutamuramba mhuru saka purezidendi vevanhu baba vachamisa vachange vachipa gwara kuvana vezimbabwe kuti tiri papi tiri kuenda kupi
Iwe vachamisa vari kutarisirwa kutanga kutaura nguvai.
Vanotaura kutanga nguva dza 12 o'clock ari masikati vatange vakureketa vari pachisamba stadium munzvimbo yeMutare.
Musangano uyu wakanangana nedunhu reManicaland chete here kana kuti izvo nyika yose ichange iri kwaMutare.
Uyu musangano mukuru wokuti munhu wese nyika yose inokokwa mangwana kuChisamba Stadium kwaMutare vazonzwa mashoko anobva kuna president wavakavhotera achireketa vachitaura vachipara mashoko wokuti tiri kuenda kupi semusangano saka ndingati muchidimbu musangano uyu hausiri weManicaland chete musangano watiri kuti nyika yose ngayo yezonzwa mashoko makukutu atabva kumutungamiriri akasanzwa nevanhu vezimbabwe
munogara makarambidzwa kuita misangano yenyu nemapurisa ko rwendo runo mapurisa ari kuti kudii
mapurisa rwendo runo vakatibvumira tiite musangano wedu kuChisamba Stadium kwaMutare saka ndingati apa panyaya yekuti tingechendera mberi nemusangano wedu hatina dambudziko ratiinaro mapurisa havana kutaridza kuti dambudziko ipapo zvinhu zvinofamba zvakanaka tine takacha msangano ni mapurisa wakatendirwa mberi ni msangano wenyu saka hai ipapo paka jeka tine inozi police clearance ya kirinayo kutumusangano uli fambisha kana waka mzora mangwana
vachibaya mrukita msangano zwari mwechete ZANU-PF ya peza o msangano wayo wepagore ukotanzwa mtungamiri we ZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachitizo mapato asiri kuda kupinda munaurirano zvirikuitwa ne mapato ezvo matongerwo enyika ari muZimbabwe nga gare akadaro imi munoti kudii nazvo
aiwa iri rana riri gungano rematofo igungano revanhu vasina gara igungano revanhu vatarisa kukundikana nekugadzira matambudziko eZimbabwe vamunangagwa ndi president wezvano havana kuvhoterana nevanhu zvamunoziva mashoko angu ini ndokungoti aiwa semusangano isu seMDC inotungamirirwa napuresidendi wevanhu Advocate Nelson Chamisa hatina kuramba nhaurirano tiri pachena kuti nhaurirano dzingadzivepo ngadziitwe tikabirise nyika asi ngadzive nhaurirano dzinoitwa namutongi gava maenzanise ngadzive nhaurirano dzemazviro kwazvo ngadzive nhaurirano dzepachokwadi dzakanangana nokuyambutsa vanhu vezimbabwe mudambudziko ravasangana naro rokutadza kurongwa nyika kuri kuitwa navadambudzo sezararo
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kwamutare hurumende dzeZimbabwe neBotswana dzinonzi dziri kuita nhaurirano dzekuti Botswana itange hurongwa hwekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro mvumo yekushanda nekugara munyika iyi zviri pamutemo Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera
izvi zvazivisa nemumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro pamusangano wavaita nezvizvarwa zveZimbabwe zvine mudhorobha reFrancistown vachitaura pamusangano uyu vamukono weshuro vati vane shuro yekuona hurumende yeBotswana ichigamuchira chishemo cheZimbabwe sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvisiri pamutemo
takasangana musi wa 4 November ne permanent secretary weimmigration kakurukura nyaya dzokuti kuti vaite maspecial dispensation permits kuvanhu vese vemuZimbabwe vari muno muBotswana kuitira kuti vakwanise kufamba nekushanda zviri pamutemo saka tinotarisira kuti nhaurwa idzodzi dzichatanga dzichiita build up kusvika pataita musangano weZimbabwe neBotswana muna February 2020
Nyori mubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana muzvari Kimbonyi Mwepi vabvuma kuti nhaurirano dziripo asi varamba kuudza Studio 7 zere pamusoro penyaya iyi vakuda kwashe chamuka vanorarama nechamuka inyama muBotswana varatidza kufarira urongwa uhu
so pane paida kunge iyo vakataurirana potsvagwa kuti mumwe nemumwe munhu azivikanwa ava nedocument kuitira in case kana pakaita macrimes because ndo mostly zvinonyanya zvavari concerned nazvo kuti kana munhu akapara mhosva vange vachiziva kuti apara ndiani saka kazhinji panozongobatwa vanhu pane pachingobatwa munhu wese bhosi ava havasi kuziva suspect yavo ndo pane issue
chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaabisa magaisa vanoti urongwa uhu ukabudirira uchabatsira zvikuru vanhu vakawanda vari kugara vachiita vachitsi negonzo nemapurisa enyika iyi
kana tiri pakati pekuchambudzika saka na gavhumendi yeZimbabwe neBotswana zvichinge zvabatana kuti come up with something chokuti tiwane mapemits ekugara nekushanda nekuita basa redatingi tinogona kurarama zvakanaka
asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatarisai Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti vanozotenda maruva vajachakata
mukuru wedu auya kuwana which is very important wamwe watungamiri wedu waingogara vari uko tisingavazivi saka zvati tifome group ndofunga tikaramba tichitaura tichitaridzana pamwanogona pane zvinogona kuchinja
chirongwa chakadai chakaitwa kuSouth Africa muna 2010 apo hurumende yenyika iyi yakaparura chirongwa chekupa zvizvarwa zveZimbabwe mfume kugara munyika iyi ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo
yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu Chirongwa ichi muna chipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington. Nasi taita rombora kana katine hurukuro na Pastor Naomi Midzi. Vekereke ye Living Faith International Fellowship Ministry iri mu Kobe ku Northamptonshire ku United Kingdom. Takaita rombora kana kare kukwanisa kusangana na Pastor Midzi pachiitiko chekuraira madzimai echidiki pamusoro pekukosha kwakaita kukudza mwana ari munashe. Tinokuchingamidzai nemufaro Pastor Naomi Midzi. Mungatitsananguro kuti zvakakosha sei kuti pange paine zvirongwa zvakadai zvekuraira vanasikana vechidiki vanokura nyanya mudiaspora musina vana tete pamusoro pekukosha kwakaita kukudza vana vari mupasi peruoko rwashe.
Makura kuchikurarama zvakatanisa kukosha kuti isu anamai mufundisi nevamwe vese vechikuru tidzidzise vana vedu vari kukura. Nekuti zvino ukatarira ana tete avasisiko isu patakarerwa nepatakakura tikazororwa tikazochata tikaita vana vedu ana tete vainge varipo vachikwanisa kutidzidzisa, but this generation it looks like ana tete avasisiko nekuda kwekuti vedzinonguvawo tamigrata kwese kwese takuzara nenyika isese. Saka unogona kuenda kunzvimbo yekuti hakuna kana hama yako iriko. Nechikonzero ichocho manje ndopanoda kunzi isisi manje ana mufundisi nevamwe vechikuru maelders makereke mese tisimuke tikwanise kudzidzisa vanasikana vedu
zvii zvamanga muchiti imi zvinofanira kuitwa nevasikana iva vechidiki mukuwanikwa vachiunza vana vavo kana vachinge vabatsirwa pasi peruoko rwaMwari.
Tambunyanyisa kutaura nyaya yekuti kana wabatsirwa nemwana it's your responsibility as a woman to pass your faith to your children. Nekuti zvoni tataura zvokura Mwari pamusoro paLois and Eunice, how Lois passed on the baton of faith to Eunice, iye Eunice and passed on the baton of faith to Timothy. Isiso semadzimai vabereki vedu vakatikudza zvakanaka. Nedzimwe nguva taimanikizwa kuenda kukereke, nedzimwe nguva zvaitoti inobhowa kuti nhasi tikuenda kuchechi, asi taisinge tisingazive kuti zvaitotibatsira. Takatokura nekudaro tisingatoziva kuti zvoni zviri kutopinda matiri, but nekuda kudaro manje nyika yatakurarama nenzvimbo yatakurarama mazuva ano nenguva yatakurarama zvinhu zvacho zvaakutonyanyisa kunetsa zvekuti kwakutoda isu madzimai kuti tichisimukawo tichiitawo pass on the baton to the next generation. Mukatarira moona kuti patorwa nyaya yaLois naEunice hakuna kana zita rababa rambotaurwa ipapo. Hatina kumbonzwa nezvemurume waLois womurume waEunice. It was all about women. So women, we have got a great responsibility to raise our children and to pass the baton of faith to the next generation. Now it needs us to rise up so that, you know, faith will not die with us. Chitendero chisau fire patiri. Anamai vedu vakatidzidzisa vakatipa kuti zvoni chikure muchinamato. Saka isiso takufanira kuchitorawo the same faith and pass it on to our children so that the next generation will be able to stand their challenges. Zvinoshungurudza especially ukafunga kuti ko 10 years from now, 20 years from now zvichazenge zvakamira zvakaita sei, but zvakutoda isiso manje kuti chitendero chisasi patiri, but tichi pass on the baton to the next generation.
Totarisa panyaya iyoyi yevana vakakura kana kuZimbabwe kana imo muno mudiaspora vatakuona vaakuitawo madzimai vachiunzawo vana vavo vachiwanikwa vachibatsirwa vari mudiaspora, zvii zvamungape esedzidziso zvingavabatsire? Nekuti vana tete tinoona vavashoma uyezve vazhinji havana kuti vangabvunze kunani.
Chandinonyanyisa kuda kuudza madzimai echidiki nemadzimai ari kurorwa mudiaspora ndechekuti hongu tinodzidzisa kuti idai vana vedu, but ndiri kuona sekunge dzimwe nguva tiri kunyanyisa kuda vana tisingazokwanisa kuva discipline kuva rebuke kuvadzidzisa in the name of love, but without knowing kuti zvoni mukuvada ikokoko hongu vana tofanira kuvada. Asi mwana ukamuisisisa pekuti unotadza kumurebuka, unotadza kumuudza kana akanganisa, harusisiri rudo.
Vanenge vachida kunzwa nezvimwe zvirongwa zvamune muchiita nyanya vachida dzidziso idzodzi vane vanawo vari kukura nyanya vechisikana vanokona ikupi?
Isisu we are based in Kobe in Northamptonshire in the United Kingdom. We have got a Facebook page, Living Faith International Ministries. I've got also my personal Facebook page, Naomi Midzi. That's my Facebook page.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Naomi Midzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muno chipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa nezvenguva yekufamba pazororo reKisimusi negoredza, kuti zvii zvingaitwawo nevafambi munguva ino yezororo reKisimusi. Mukurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGoliath.
Okay.
VaGoliath, nasi tiri kutarisa nguva yezororo ratasvika rino iri, zororo reKisimusi rinobva rangopinda mugoredzva. Tinoona kuti ndonguva inonyanyoitika matsaona mumigwagwa nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo imi sesangano revafambi?
Chekutanga, tinoda kutenda mapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoda kutenda Commissioner General vamatanga vakatimbisa patakavanyorera tsamba kuti vachazoisa mapurisa akawanda munzvimbo dzinokwirirwa mabhazi, ndingati muzvitiri zvakati wandei wandei. Izvo zvakamboitwa ndingati holiday yapfuura, vanhu vakachiritidzika. Kwakangoributwa nhamba yevanhu vashoma vakavhiriswa nematauni. But tingokurudzira vafambi kuti vafambi kwakachenya, vasafambe kwakasviba, nekuti nguva vachiburika mabhazi vanogona kuvhiringidzwa nematsotsi. Uye zvakare tingotaurira vafambi kuti vaiso mucherechedzo panhumbi dzavo.
Tinoona kuti imi muri kunyanyotarisa vanofamba nemabhazi nezvimwe zvakadaro. Ko, mukufamba mumugwagwa umu, nekuti tinonzwawo vanofamba nemabhazi iva vachinzi vamwe wacho ndo vanotokurudzira vatyairi kuti mhanya mhanya overtaker bhazi iro kana motokari iyo.
Ya, ichokwadi chamuri kutaura izvozvo. Tiri kukurudzirawo vanhu kuti vasakurudzire vatyairi kumhanya, nekuti zvine njodzi zvikurisa. Anogona kungovhiringika mukufamba imomo, vanhu vobva vatokuvara, bhazi vobva ratobheuka, vorasikirwa neupenyu. Ivanhu vanenge vari mubhazi imomo vamwe vokuvara. Tinoziva kuti vazhinji mabreadwinners, hatidi kuti vanhu vashaikire mutsaona imomo, nekuti vamwe vanochengeta mhuri dzakawanda, vanoriritira mhuri dzakawanda. Mhuri dzakawanda dzinozosara dzichitambura zvakare. Uyezve munhu akakuvara patsaona zvinoomesera hurumende, nekuti hurumende inobvisa mari yakawanda kuti munhu iye anga achirapwa. Saka ndozvati kuti vanhu vanofanira kuzvikoshesa, kukoshesa ndingati nyaya yesefiti kwavanenge vachienda, nekuti kumhanya makada kuzvicherechedza handi kusvika kana muri pamugwagwa. Tine mota yedu yatinoti porepore tinosvika chete. Saka munhu akamhanya tinogona kusvikirana, unenge uchimhanya but pane patinozosvikiranawo, nekuti unogona kuvhiringidzwa nezvimwe zvinhu kumberi ikoko. Mota inogona kuponja, kana kuti unogona kuona mota dzakawanda dzekuti haukwanisi kunge uchidarika motikari idzodzo. Ndake zvatinoti maconvoy. Saka ndozvimwe zvinhu zvatinongoti vanhu vasakurudzire vatyairi kuti vamhanye. Tiri nguva yekunaya, mota zhinji dzinotsvedza patara zvakare. Uye zvakare motikari zhinji kana kuti mabhazi zvinotorwa futi nemvura, vanhu vakayambuka nzizi dzakazvara. Saka hatidi kukurudzira vanhu, kukurudzira vatyairi kuti vamhanye. Ndozvinhu zvatiri kufundisa vafambi patinopinda munzvimbo dzakasiyana siyana, panounganwa mumachechi neumwe kwakadaro, kwatiri kuenda nekwatiri kushedzwa nemakambani. Ndo nyaya dzatiri kutaura.
Kouyawo nyaya imwe yekuti mabhazi nemichovha nedzimotokari zvinoshandiswa mukutakura vanhu nguva dzino dzemazororo, kazhinji kacho zvinenge zvichizoti paita tsaona zvozoonekwa kunzi yanga isina kunge iri muutano hwakanaka kuti ifambe kana kuti unroadworthy. Pane zvamunoitawo here sesangano imi kutaurawo nemabhazi kuti vange vachigadzirisawo mabhazi avo nguva ino?
Ndinoda kutaura muenzaniso, kambani yeZupco takaiudza, tinoziva kuti nyangoti kambani yehurumende inyaya yatakachitani ruzha nezvayo zvakanyanyisisa. Tinonzwa kuti vabvisa mabhazi amwe ari unroadworthy munzira, tafara zvikuru nedanho ravatora iro. Kurangidza kuti zvatotaurawo zvinenge zvaakugamuchirwawo nehurumende nyaya dzemabhazi. Yes, tiri kunetsana futi nayo nenyaya yePassenger Insurance Cover, kuti mabhazi awo anofanira kuita insurance cover kuitira kuti vanhu vakakwara vanokwanisa kunge vachizokompensatwa. Ndozvimwe zvatirikuita, hatina kutarisa zvupo chete. Takatarisa nemaoperators ese, ningati matransport operators ese, matransport owners ese, varidzi vemichovha nemabhazi, kunge vaine passenger insurance cover. Tovakurudzira kuti vaitore iyi passenger insurance cover. Because inobatsira munhu akakwara mumendwa kuhospital obva atotanga kukurapwa apa obva atotanga kurapwa mari yacho izobhadharwa neinsurance company of Zimbabwe.
Aiwa tinotenda zvikuru vagole yatikwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda.
Manga makateerera kuhurukuro yatanga tichiita nemutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Mutambo wanhasi waunganidza vanhu vakati wandei kusanganisira vabva kuzvishavane avo vanga vauya kuzokudzirira chikwata chavo cheFC Platinum. Icho tisina kunyadzisa mushure mekurova Cape United nechibodzwa chimwe chete ndokutora mukombe wekaso laga Premier Soccer League kechitatu kakateverana pamakore matatu apfuura.
Iwe mutambo uyu wanga uchinakidza zvakadii? Tirikuona kuti izvo wapera uri FC Platinum 1 Cape United 0.
Tichitarisa matambiro aitwa mutambo uyu, mutambo uyu wangachinakidza zvikuru kunyanya tichitarisa kudivi reve HC Platinum, avo vanga vachifarira chikwata chavo changa chikanda mabhora kudivi reCapes United. Apo Capes United yacho haina kana kumbosvika kudivi reFC Platinum. Veruzhinji vari kuti hakunyange veDimbare, kunyange veHighlanders nevamwe zvimwe zvikwata vari kubvuma kuti FC Platinum parizvino ndicho chikwata chinokodzera kutora mukombe we, kunyange hazvo muAfrica vasiri kutamba zvakanaka, asi veruzhinji vari kutarisira zvavo kuti FC Platinum ichagadzirisa kusave zvakasimba kwavo pavanenge vatamba mumakwikwi emuAfrica. Vatarisirawo zvavo kuti vatatengawo vamwe vatambi veCape United vakaita saJoe Ngodzo nevamwewo kuHighlanders ikoko vakaita saPrince Dube kuti vasimbise chikwata chavo kuti vatambe zvakanaka mumakwikwi emuAfrica. Nekuti tarisa mamiriro aita nyika mumakwikwi emuAfrica zvaakuratidza kuti nhabvu yekuno yaawira pasi pasi nekuti nemaroverwo ari kuitwa FC Platinum. Asi veruzhinji vari kutiwo vakagadzirisa matambiro avanga vachiita nekutenga vatambi vatsva zvezvinofamba zvakanaka.
Chii changa chichinyanyonetsa mukembi yeCapes United?
Tichitarisa mukamba yeCapes United vamwe vari kutiwo murayiridzi wavo haasi kukodzera kuve achirayiridza chikwata chepamusoro ichi, vachitarisa ivo kuti iye paakatora chikwata ichi chaive chiri pari nani nepachanga chave pari zvino. Vari kutarisira ivo kuti chikwata ichi chaive chakarova kungezi, chaifarira kuve chakarova yadha, chaifarira kuve chakarova herentals. Mitambo yavari kuona kunge ivo yanga isina kunyanyo kuuma pane mutambo wavazotamba nhasi.
Waungati mutambi atamba zvinonwisa mvura ndiani kuFC Platinum?
Tichitarisa isusu Rodwell Chinyengetere atamba zvinodakadza. Tichitarisa mukomana uyu akamboita soccer star makore maviri akateverana ndobva abotiza kuSouth Africa akanokoniwa kubva adzoka bhati kunoku achiri kugona kudarika vanga varipo, chiratidza kuti nhabvu muno munyika inenge iri kuti dzokerei pasi.
Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitaura ari kuNational Sports Stadium muHarare, uko FC Platinum yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League of the Year 2019. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa misoro yenhau zvakare. Musangano wepagore weZANPF wanga uchiitirwa kuGoromonzi wapera nhasi mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vachishora mapato anopikisa. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa iri kuita musangano wayo wekupedzisira wepagore rino mangwana kwaMutare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unokwaniswa kunzwa na udzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Chris Gande, achikupai na udzendebele.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebele.